kuchinja kweutungamiriri muZimbabwe Council of Churches ndingati kuri kufamba uye kwakafamba zvakanaka. Kubvira panguva iyo vamutata vanga varivo General Secretary, munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, varatidza kuti vane rimwe basa ravatumwa kunoshanda naMwari. Zimbabwe Council of Churches Supervisory Council yakatora musenzeketo wayo wayainopiwa neconstitution yeZimbabwe Council of Churches yekutsvaga angava munyori mukuru weCouncil of Churches. Ndoda kutenda Mwari kuti mubasa ravakaita iroro rakasvikawo pakunongedzaini kuti ndive the 8th General Secretary weZimbabwe Council of Churches. Asi zvotoda kutenda Reverend Dr. Mtata vakatungamirira Secretariat yeZimbabwe Council of Churches for 6 years. Vakaita kuti kuchinjana kwezvigaro kana kuchinjana kweutungamiriri weZimbabwe Council of Churches kufambe zvakanaka. Ichi tinotiwo chinofanira kuva chidzidzo kunyika yedu nemakereke edu kuti utungamiriri hunochinjanwa murunyararo, Mwari vachitungamirira basa rose. Kunyange nenyika inofanira kudzidzawo kuti utungamiriri kana nguva yakwana hunosiyiranwa. Vana Moses nana Joshua vakaita seizvozvo.
Muri kutora chigaro chemunyori mukuru wesangano guru panguva iyo nyika ichitarisira kumakereke kuti avatungamirire pazvizhinji zvinonetsa. Ndezvipi zvinhu zvamunoona senzwa kugadziriswa zvechimbi chimbi?
Zvakawanda zvinoda kuti kereke itarise, asi ndichangotaura zvishoma. Chekutanga ndechekuti isu sekereke tinoda kuti tibatanidze nyika, tibatanidze vanhu munguva ino yatiri nematambudziko atakasangana nawo, kuti tive netariro yamangwana yakajeka. Titarise ramangwana redu tiri pamwe chete semhuri yeZimbabwe, tisingatarise mabato atiri, tisingatarise kwatinobva, asi kuti titarise mberi, tibatane, tive mhuri imwe chete. Tinovimba kuti sechechi tinazvo zvatinotsigirwa nazvo neshoko raMwari zvinoita kuti tigone kuita basa iri tiri pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Chechipiri, tese tinonzwisisa kuti mwaka wapfuura wekurima mvura haina kunaya zvakanaka, vanhu havana kukohwa zvakanaka. Saka ndicho chizve chimwe chatinotarisa, tiri kuona kuti tichine dambudziko ratingati humanitarian challenges anoda kuti aadreswe. Saka chikuru chatinokurudzira kana chatiri kushuva kuti tizoita ndechekuti isu sekereke, hurumende pamwe chete nemamwe mapoka tibatirane pamwe chete kuti tiwane minduro kana kuti a lasting solution kumaproblems of food insecurity. Chechitatu, isu sechechi kuti tirambe takabatana tichiita accompany hurumende yedu areas ezveutano nedzidzo, health and education. Sechechi tagara tichizviita kubvira kare kare before independence. Atoda kungoti tipfurire mberi nekubatsira nehurumende munguva ino yakaoma.
Munofunga muchagadzirisa zvinhu zvose izvi sei?
Isu seZimbabwe Council of Churches tinotenda zvikuru munhaurirano yatingati dialogue. Tinotenda zvikuru mukushandira pamwe chete. Saka manzwa patanga tiri kutaura, hatina watasiya. Tatisu vezvemabhizimisi, tatisu hurumende, tikati vecivic society vese ivavo nemumwe nomumwe, ivi nevese zvematongerwo enyika, tikabatana pamwe chete kukurukura nekutsvagana nekuva nerudo rumwe chete, tinogona kubatsirana kukunda matambudziko atakasangana nawo. Tikaita manjake mazvake mazvake, hatigoni kukunda zvinhu izvi. Saka isu sekereke tiri kuti mushonga wematambudziko edu ose uri mukukurukura, kuti ngatirambe tichikurukura, tiwanane, tiwane rudo rutsva, tidanane, tive nemuono umwe chete senyika yeZimbabwe, sevana veZimbabwe.
Reverend Dimingu, pane dzimwe nguva apo Zimbabwe Council of Churches yaipomerwa mhosva yokupindira mune zvematongero enyika. Munoona sei ukama pakati pekereke nezvematongero enyika?
Takamirira Zimbabwe Council of Churches. Kereke haifanwa kupindira zvinhu zvematongerwo enyika, haiite zvinhu zvematongerwo enyika. Asi pane chinhu chimwe chete chekereke chaisingagone kuregedza, kuva muprofita wenyika, wekutaura izwi ramwari pane zvose zvinenge zvichiitika mukati menyika yedu. Ndoda kuti ndikudzoserei kumashure zvishoma kuti Zimbabwe Council of Churches payakavambwa mukati megore ra1964 pamusoro pekubatanidza machechi, yakanga inazve chinanga chekutarisa magariro akanaka evanhu. Saka kereke nguva zhinji inobatana ruoko kana kuti accompanies the government in ensuring kuti vanhu vakagara zvakanaka. Nondo zvinodiwa naMwari kuti vanhu vagare murunyararo, vagare zvakanaka. Paya pavanotaura kuna John chapter 10 verse 10 kuti ini ndakauya kuti tive neupenyu, kuti muve neupenyu, upenyu hwakazara.
Mufundisa Dimingo, ukama hwekereke nezvematongerwo enyika hwakamira sei?
Kereke yagara ichingomira, ichingoita musenzeketo iwoyo kubvira nekugara nekugara wekuti vanhu vagare zvakanaka, iya inonzi social justice, ivepo mukati mekurarama kwevanhu. Izvi ndiri kungozvitaura kuti muone kuti kereke iripo pakufamba nevanhu nevana veZimbabwe kuitira kuti munyika yedu muve nekugara zvakanaka, munyika yedu muve nerunyararo, munyika yedu muve nerufaro.
Mufundisi, gore rinouya kune sarudzo huru muZimbabwe. Chii chamunoona sebasa guru rekereke musarudzo idzi?
Chokwadi vahwande, gore rinouya sezvinotaura constitution yedu kuti panopera makore mashanu kunoitwa maelections enyika. Ende tinoda kutenda Mwari kuti maelections iwayo sekutaura kuita vatungamiriri achavako gore rinouya. Isu sekereke musenzeketo wedu hauchinje. Musenzeketo wedu ndiwe kuparidza runyararo. Musenzeketo wedu ndiwe kukurudzira nyika kuti maelection is a contestation of ideas. Maelections haakriete ruvengo. Maelections haaite kuti vanhu varwe. Maelections ndekuti tibatsirane kuvaka nyika yedu tiri pamwe chete. Saka isu sekereke roho yedu yatiri kuona tiinayo mukati memaelections aya ndeyekuparidza rudo, ndeyekuparidza runyararo, ndeyekuedzazve kuti tione kuti runyararo rwacho rwavamo mukati menyika. Sekereke hatingati roho yedu kana kuti musenzeketo wedu uripo pamaelections chete, wakatotanga kare tichikurukura nevese zvematongerwo enyika nevanochengetedza mutemo tichiona kuti tingabatsirana sei kuti maelections edu, sarudzo dzedu dzegore rinouya dzigofamba zvakanaka.
Mufundisi Dimingo, panguva yamuchange muri munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, munoda kuzivikanwa pamusoro pei?
Regai nditi kwamuri vahwande, Zimbabwe Council of Churches mubatanidzwa wemakereke anopfuura iwo makumi matatu. Mubatanidzwa uyu zvauripo hune mabhishopu vanopfuura makumi matatu. Saka kuti nditini pane zvandoda kuzozikanwa nezvazvo munguva neyandapuwa musenzeketo uyu, ndinenge zvingandiomera. Asi chandingagone kutaura ndechekuti ini ndakazvipa kereke kuti inditume kuti nditungamirire unyori hweZimbabwe Council of Churches, ndichizadzisa nekutumwa nekuendesa mberi basa reZimbabwe Council of Churches sekutumwa kwatinenge tichiitwa nemabhishopu neuzhinji hwose, vatende vose vari mukereke dziri pasi peZimbabwe Council of Churches.